Ndavamwe vakuru vanonzi vaBloomberg vakange vakaboita mayor weNew York kwamatemu maviri, ose vakaita mbiri muNew York imomo yekugona basa pamwe chete nokusada kubhadharwa. Ndiye mayor waiti unoda kubhadharwa dhora chete nokuti une mari dzake. Ndibhirioneya wakangofanana navatirambo vari muwhite house ike zvinezvi, une mari dzake zhinji chaizvo ari kudivira madhemokrats. Saka ndiye wafungawo kuti ini ndoda kupinda muwhite house rwendo runo ndigadzirise zvandinoona pamwe zvisingakwanisi kugadziriswa novari kukukwidza kumadhemokrats uku, kana zvisingakwanisi kugadziriswa navatirambo, nokuti vanenge navatirambo havavonani, vanobva vose kuNew York ikoko kwavanozivana vutsotsi kana unaku hwavo. Saka wapinzawo ruoko rwake mukuda kusarudzwa akati regai ndipinde, asi vaBloomberg vanozikamuwa muAmerica chaizvo nekuda kwenyaya dzemari dzavo dzemabhizinesi avo, pamwe chete nokuzoburikidza kuita New York meya kwamatemu maviri.
Ko, kana tikatarisa nguva yacho havasi vatinonokei here zvishoma?
Mabonero andoita ndokuti havasati vatinonoke somunhu wagara unenge achizikamwa wakambotongo guta reNew York hombe hombe, state yeNew York hombe hombe iyo, vanenge vanga vakangomira kuvandira kuyoko kuti vavone kuti zvaakusvika papi. Apa ndopa zvaakuda kusvika panapa ndaakuchipinda. Saka munhu une maitiro ake, savanhu vamabhizinesi kavanoziva pokupinda nepokusapinda. Saka vaitamba tsoro dzavo zvokuti handioni kuti vanonoka, asi kuti somunhu une mari dzake zvekare uchazama kushandisa mari idzodzo kuzvishambadza kumaTV nokumaredhiyo kwese uku. Saka handifungi kuti vatinonoki.
Vakaita mari yavo vachiita zvemabhizinesi yakadini?
Vanenge vakawaridza mabhizinesi avo kwakawanda wanda, kwatinoti kudiversifya kuyoku, kubvira kunyaya dzemari idzi, nyaya dzamanyuzipepa vari kwekokuku kwakasiyana siyana. Kune zvinhu vakabata bata zvakawanda wanda, vasiyana navatrump vakangonge vangoenda chete mureal estate umu muzvivakwa muzvivakwa umu. Saka ndokuwana kwavakaita mari dzavo ikoko.
Kana vakatarisa uwandu hwevanhu veDemocratic Party vari kukwikwidza kuti vawane mukana uyu, munoona kuti vaBloomberg vane chanzi yakadiniwo yokubudirira apo?
Ndiona sokuti vangangozama zvavo kumiramira, asi kuti vazobudirira kusarudzwa kumadhemokrats kuti vachizomirira pati yamadhemokrats vagokwikwidzana navatrump uko, ndiona sokuti havasi kuzokwanisa kusvika ikoko, havasi kuzokwanisa kusarudzwa namadhemokrats nenyaya yehombe yokuti sabhirioneya munhu une mari dzake muwhite house ike zvino vatirambo ibhirioneyazve. Kuti America idzise bhirioneya uri muwhite house muvari kunyunyuta naye kuti haasi kunyanya kutiona vese varombo, vachiisa zveimwe bhirioneya nokuzikamwa kwavakuitwa nezvizvarwa zveamerica kuti vane mari zhinji mabhirioneya vana mamirioneya aya havabhadhari matax akawanda kudarika vasina mari vari zvasi kwavoko. Saka zvinhu zvakachenjedzwa kuvanhu vokugara kuAmerica kuti ivo mabhirioneya iya munoisaiwawo munana White House imomo vachitonga chii chavazoitira vesu varombo vezasuku. Saka vanhu vaya vokuti havanasi kuziva urombo nokuti havana kumbozvarirwa muurombo, havana kumbogara urombo ikoko. Saka maamerican vaakuziva kuti bhirioneya uri moyo haana haana mwoyo nesu yokuti akwanise kupedza nhamo dzedu izvi. Saka ndozvichavaremera izvozvo kuti zviri kupomerwa vatirambo kuti havasi kuita ndozvaachapomerwa uye asati atomboendako nokuti vane mari dzakada kufanana mumabhirioni imomo.